Very good evening, Zimbabwe. You are listening to July 1st, 2019. This is Live Talk, and I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the life and legacy of former Vice President Joshua Nkomo, who died on this date in 1999.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks again for joining us tonight on Live Talk. We are talking about the legacy of Dr. Joshua Mkabuko Nyongolo Nkomo.
Nkomo was detained at Gonakudzingwa Restriction Camp by Ian Smith's government in 1964, together with other nationalists, Ndabaningi Stole, Edgar Tekere, Enos Nkala, Morris Nyagumbo, and Robert Mugabe, until 1974. Following Nkomo's release, he went to Zambia to continue his activism.
Through the dual processes of armed resistance and negotiation, Nkomo led some resistance against the Smith regime.
Nkomo is said to have led a more formidable army, ZIPRA, which was dedicated to both guerrilla warfare and urban conventional warfare.
Just before independence, he was also instrumental in the formation of Nitram Trust, a venture that led to the institution of business ventures for the freedom fighters and acquired a massive array of property.
This was prior to joining the show. I mean, those who are ready to join the show, just give us a call now and let's talk about this issue. The number again, 001-202-619-2077, and as usual, we call you back, Chris.
Yes, Jonga, remember that we are streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and of course, VOA Ndebele.
Ndizvozvo, amavadiwa vateereri nevatariri, nasi izuva rakakosha, izuva riri kurangarirwa gamba renyika, gamba reZimbabwe, Father Zimbabwe, chibwe chitedza, hanzi The Slippery Rock, vari va Joshua Nkomo, vakashaya musuwa 1 July 1999. Tichi vaipapo tichiverenga kusvika nhasi, tinoona kuti pava nemakore makumi maviri. Asi nyaya iripo ndeye kuti tisakanganwa nhoroondo nemabasa akaitwa navankomo. Vankomo vanozivikanwa kubva mumazuva akatanga nyaya dzekuita inganzi pachirungu resistance, vatema vachirakidza kuti aiwa tirikudawo kuti tinge tichizvitonga muZimbabwe. Kubva kuma 1940 something uko vankomo vanga vachiita zvekuratidza simba revatema kuburikidza nematrade unions vari kumirira vashandi vakapinda mukufomwa kana kuumbwa kwemapato ezvematongerwo enyika kubva kune mamwe akanga aripo nguva iyoyo kusvika vazopinda muzapu. Kusvika zapu yakaitawo boka revarwi rainzi ZIPRA. ZIPRA yakarwa vanga vaine muzinda wavo muZambia, asi vaibva imomo vachipinda muZimbabwe vachirwa nerimwe divi ZANLA yanga ichimirirawo ZANU yanga ichibvawo muMozambique vachipinda vachirwisana nehurumende yeutongi hweudzvanyiriri hwava Ian Smith nguva iyoyo, zvakaita kuti pasvike pakutauriranwa Lancaster House yakaita kuti pazove nerusununguko rwuripo nhasi. Vankomo vanonyanya vaziva nenyaya yekuti vanga vasingatarise rudzi kana kuti unobva kupi. Ndichiri kurangarira Chris ndichikura ini nakuma 1970 kwedu kumusha kwamurehwo uku vanhu vaitonge nechimbo chainzi soja rankomo, nekuti vankomo vaimirira nyika yose. Vanga vasingatarise kuti unobva kupi. Zvaiita kuti vanhu vazive kuti munhu Zimbabwe muri munhu mumwe chete, kwete kuti unonzi uri ani uri ani. Saka ndorataura kuti kurukure nhasi tichirangarira, tambotaurai nevakawanda, vamwe vari kukurudzira kudai paitwa zuva rezororo Rekuti musuwa 1 July unge tisinza international holiday wanu wachi rangarira vankomo. Vamo wachiti daipa itao zakaitao kana mapoka ni masangano anenga achi paka nanga wama scholarship ine jungwe zakadaruma foundation. Zunenga shiru mustara vankomo so that kuitra kuti jisa kanganikwa basara wakabata Chris.
Yebo chonga, haishili mkoto lelo. Ye, njengo ucho kwa mnyo wa mchonga, kande miri. Lamplanje ge, sikota ngomui utokotela Joshua Nkomo. Ye na uazalwa ngomnyaga ka 1917. Wase kulela ge, Kobulawayo lapo aya kona. Sebenza National Railways of Zimbabwe uthe railways lapho yikho aqalisa khona ukuthi abe ngumuntu okhanya ukuthi ukhaliphile kulapha ezokulwela ilungelo likaZulu ikakhulu lezisebenzi wasesuka wayafunda eSouth Africa lapho athola kona ke isicoco se-degree e-carpentry wasuka wabuyela njalo eZimbabwe lapho aqalisa khona umzabalazo iqembu aqala ukulisungula lalithiwa lona i-NDP kungakabuyi kungakazalwa ke izaphu. Kuthe ngeminyaka elandelayo kwasekuzalwa yona ke izaphu ibandlela labantu abaningi ababalisa Inosinkala o Edgar Tekere yelo Mnumzana waba ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kodwa yena wazobuya phambilini lapho ephiwa ke isihlalo sokuba ngunobhala jikelele. Ye uNkomo uyaziwa kakhulu ngokubumba inkampani yeNitram yona eyayimele iphathise abalweli benkululeko bevela egangeni ngabo mnyaka ka 1979 kusanda qedwa inkulumo ze Lancaster House. Yiko lapho iNitram company yaba le notho enenga kakhulu ebalisa amaplazi lezinye izakhiwo okwathathwa nguhulumende ngesikhathi sokuzaqala ke umbhuqazwe weGugurawundi. Sikeke sixoxe lamhlanje ke jonga.
Ndizvozvo Chris, upenyu watiri kutarisa wa Joshua Nkomo, munhu akaberekwa musi wa 19 June 1917, vakazoshaya musi wa 1 July 1999. Ndinonzwa kuti parunare tina va Bernard Manyadza Chris, vanhu vakawanda vanovaziva vachinzi Package Poera. Ndo sitara vaishandisa munguva yehondo yeChimurenga vakanga vari mumwe makomanda Zanla Forces vari kuMozambique ndemumwe wevanhu vakashanda navankomo saka tinavo pachirongwa. Tirokutagamuchirai vaManyadza pachirongwa.
Maitai nyumane vakanakisisa nekuvateereri venyu.
Yeah, thank you so much. Thank you so much. Maybe I can start throwing a question that you can respond in English so that all our listeners can benefit. What can you tell us about today where Zimbabweans are remembering the works done by the late Vice President Joshua Nkomo?
Well, it is a very important day for us as a nation, because this day is remembered by all Zimbabweans as a day when one of the greatest heroes of this nation departed. Comrade Nkomo started as early as the 50s, mid-50s. I still remember 1962 when he visited my district in Weza. Visiting his colleagues, Rana Chumombe, Namadondo, and every youth those days used to think about the colonization Nkomo. So I threw away what Peter Baza, so I threw away Nkomo as early then. And I remember very well vividly when we sneaked to his meeting, he was talking about uniting Zimbabwe. If my memory does not betray me, the name Chibeziteza was given to him by people from Mashingo, the president of Mashingo province, Mawema, and so on. He was a great man, and you see his name lives on in Zimbabwean history. One day the true history of this nation will be told. that most of these politicians went through his hands. He was their mentor, and so although some of them later on turned against him, as a part of the black part of our history, the saddest moment, one of the politicians called it the moment of madness in our history, that one day will be unpegged, and his name will be elevated to one of the greatest even in Southern Africa.
Thank you so much, Vamanyadza. Ramba nyimuri paro nare Chris Wanzwa Norondo iri kubva kuna Vamanyadza. He's talking about the was banned, and then they formed ZAPU in 1962, and ZAPU was banned in 1962, and they formed they split. ZAPU split with ZANU, and ZANU was formed in 1963. So he's a man who has been fighting for the whole of his life.
So the split didn't start with MDC.
No.
Now we know.
Yeah, now you know.
Yeah. Yes, can you tell us, Mr. Paka Chipoera?
Chipoera. Bernard Manyadza is the easy.
Okay. Mr. Manyadza, can you tell us, ZANU and ZAPU, we hear he did try, which led to some members of ZANU assassinated. Can you give us a piece of that history?
I'm not very sure if I'll put it accurately, but what I lived through, or what I remember, is that in 1974, when they were released from prison during the time, he was one of the proponents to enlarge the UANC so that all nationalists are brought together under that one umbrella. And they were obviously unified in that organization to control that organization. Up to the time Comrade Tepo was assassinated, the name of the liberation movement, I think ZANU was the weakest of the three. That is ZAPU and the Frolis, although Frolis was not truly as big as ZAPU and ZANU. Towards the end of 75, when the initiative was from us, the fighters, I know Communication Government then was doing some kind of negotiation over the Victoria Falls of any blue train. When we successfully formed the ZIPA, I know he supported ZIPA because he was always been yearning for the youth of the Zimbabweans. And when we suggested through Comrade their Papa Moyo that all politicians must, especially ZANU and ZAPU, must come under one umbrella, we suggested the Patriot Front. I know Comrade Shongomo took it up. Although there were misunderstandings, especially on the ZANU side, the idea about the Patriot Front was later brought on by very senior military guys like Comrade Tongukara and some politicians. The diehard ones resisted uniting with ZAPU because of their personal reasons and probably personal greed for power. But when Comrade Nkomo visited Mugagau in 1975, his entire speech was about uniting Zimbabwe. I remember when he was talking about that we are all Bantu, basically being Jebele and Shona. And he was saying, the difference in giving names is one thing, but the important thing is we are all Zimbabweans. He gave this classic example that in Shona, somebody would be called Chipo, in Isingebele, the same name would be Sipo. Which is Sipo. And in an effort to indicate to us as fighters that we should not see the difference in the silos that you are belonging to, that you are ZANU or ZANLA, and that is ZAPU and ZIPRA. But remember always that The important thing is that we are all Zimbabweans. You must put efforts to come together. Ask anybody who was at Mukagawa in 1975 or who was at Morogoro. That was his entire thing.
Mm.
And up to the time he died, he was always preaching unity. Even the moments of madness, when he was forced into exile, when he came back, it was not a capitulation, but because he wanted to conclude his understanding that we must bring Zimbabweans together. He prepared himself to work under somebody who was his junior, Comrade Mugabe. For his junior when he was in Zapu, but he was prepared to work under him for the sole purpose of bringing together the Zimbabweans.
Okay, thank you so much, Mr. Manyata. Can you please stay on the line? We have another guest, Mr. Mbuso Fuzwayo of the pressure group Ipechu Likazulu. Welcome to the show.
Thank you.
Yes, Mr. Fuzwayo, what are your thoughts on this day, the day that the late Joshua Nkomo departed from this world? What are your thoughts when you think about him and also when you look at this day?
It's a sad day because when you look at this day, you will just say, if Nkomo was alive, if he was alive and in government, was he going to allow the government to go and shoot citizens? Was he going to say, let's hang on to power even if we have lost elections? Was he going to say, let's suppress the masses for the sake of us retaining power? So I think when you look at Nkomo, he was somebody who had a soft a heart for the downtrodden. So I thought it's sad because when you look at what is currently happening, you can say we lack somebody with who has got a spirit of saying, I feel for other people, who can sacrifice for other people. But unfortunately, with the current people, it's about them and nothing other than themselves and their families.
Mm.
Yeah. Please do stay on the line, Jonga.
Mm. Yes, Chris, I just want to remind Zimbabweans and our followers out there that we have not forgotten about what happened yesterday in Egypt, where Zimbabwe was eliminated from the 2019 Africa Cup of Nations tournament by losing to DRC with a 4-0 margin. Tomorrow, we are going to give that topic the whole hour, discussing about that match, what went wrong, where do we need to prepare or make amends as a nation. Hello? Hello? Hello, Baba.
Hello?
Yeah, Linjan.
Linjan.
Suko na baba.
Yebo.
Yeah, linga phi kwelizwe?
Ngoku bulawayo.
Ah, okay. Angazi i volume yenu ye radio ingani iphezulu. Ungayehlisa nje kancane ngoba sizwa i echo la.
Okay, i radio ngivalile angazi.
Yeah, ungani sekungqono.
Okay.
Yeah, ungasiphathisa ngohlelo lwethu la.
Ya, mina ngizake ukuthanda ukukhuluma kakhulu ngobaba uNkomo. UNkomo wayemuntu owayefuna ukuhlanganisa isizwe.
Mm.
Namhlanje esehlukeneyo, esikhethana ngemihlobo, uNkomo wayengayithandi leyo nto yokuthi abantu bekhethane ngemihlobo ukuthi kule shona kule Ndebele kulani. Wayefuna ukuthi ayakhe isizwe seZimbabwe.
Mm.
Kodwa-ke esehambile imfundiso yakhe yasana kwabanye, but abanye behlule ukuthi behlale nabantwana beZimbabwe. Okwenamuhlanje siya sondana ngendaba yokubotshaniswa imfina njengezinja leziyane ziqhegwayo ngabantu laba bayehluleka ukuthi besale bathi abanye babeshulehlele besidla ngegama lakhe bethi hhayi ubaba wathi ibheke abantwana kodwa ngafu babulala. So imfundiso kaNkomo yayiyakha ishize esimkhumbula ngakho ukuthi nanamhla noma kungafakwa so isimo seZimbabwe sisikhangele kwakungafanelanga sibe kube namhla ngaso kulesi simo ngenjongo yakhe wayenayo uba kuNkomo. UNkomo wayefisa ukuthi leli lizwe lanamhlanje siphambili kakhulu kodwa-ke laba abathathayo hhayi ela ngitsho le mali yethu yelizwe ngisesifonga uba yi-meetings. Kwakungasisifiso sakhe ngoba wayethengele ezini labantu laba ababenze enkululeko amapulazi babuya bathathela amapulazi lawana ukuthi wabe kufanele ukuthi namhla ngabayalima sithole ukudla eZimbabwe namhla sesihlupha ngendlala bathathela ngitsho lezatshiwo zabo.
Hayi siyakuzwa, sibongile kakhulu mnumzane.
Ya kuthi labo abashanayo noma kumbe ngumhlobo wokhe eZimbabwe alandele imfundiso kaNkomo angakhangeli laba abantu abadiliza iZimbabwe laba abasiyasibothanisile isina njengezinja.
So
namhlanje nalaba abadla ngegama lakhe bayehluleka ngoba kwakungasosiphiwo asisiphiwo sabo.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu mnumzane.
Ngingathanda ukubonga la.
Okay. Jonga, the caller there. He says, Nkomo was non-tribal. It wasn't a tribalist. And he also, you know, he mentions the companies that he helped form for the war veterans. And he says it's a good sign that he could have been a, you know, a best leader for the country.
The guy thinks we could have managed. Oh, my God, Nkomo, Vanga, Vario, Vaita, Mtunga, Miru, Nika, Shinshunga, Dai, Zazaka, Mira, Nepang, Xian, and Rosirinas. No one else say him.
You know, the Guru, Bumirana, Nazilozo, Nuda, Bukirai, Tendeseka, Nokuraka, nika ye Zimbabwe ichokwadi vakanga vasingataure vachiti kune vanonzi mashona kana kuti mazezuru kana kuti vamanyika kana kuti vaingotaura vachiti mazimbabwezi mukutaura kwavo vaikwanisa kuti vakabva munzi vechifucha easily zandisingaone kune vamwe vasingatoisi maefforts ichokwadi nekuti kana kuteerera vaiteerera ndinorangarira inyi pavakauya pamugagao tikaenda nge 1962 pavakauya 1962 prezentation yavo yavakaita panunzi pamashaya mvura hazili pari pakashopping center vakataura ndiu out vachibva ipapo vakaenda kunonzi kuchifate vaingonotaura neshona uu out uchinzwa vanhu vaitaura vachiti ngomani totaura shona kudai nhai vanhu vaita munoziva zvakare izvai zvekuma60 kuti munhu achinzi ngomo munhu wechindevere asi kana kangoona itaro ukwidzisii kuti vanhu vaakufambidzana pamwe chete nespiriti iyo fast forward kumaseventies ikokoko ndo zvakataura izvozvo kuti mumakembi vatotaura vachiti izvi zvamutiinazvo izvi zvekuti kuna vamwe ari kuuzapo kana kuna vamwe ari kuuzano zvaangofanana nevano munhu umwe chete akuzunzi chipo kana kuti anonzi chipo asi haasi madhiferensi ekuti atadzekuza kuti muri mazimbabwezi yakange iri spiriti yekuti ngativake pamwe chete okuteerera kuti kuteerera changu chaingo kuti vari pasi pangu vanodijii taizviona taona kana patebhuru pavakanga vakagara vachibvunza mapenetrating questions ekubvunza vanhuvizive kuti ini munoona sei kuti vaone kuti vhizheni yatina isu sekuzandura ndo zvimwe cheteka nevekuzvipura 1981 ndakavaona ingoza wayo va vachiti vakomana muri kugocha nyama pana apa takaiti tichigocha nyama munoza kufara kwekuti imwe iforia yekuti nyika yasunguka ndikanzi musarambe makapfeka zvikabudura izvi muchigocha nyama nekuti vamwe vari kupfeka zvikabudura vachitsvaga maminerals nekuti vasvika mapurazi imimi fungaiwo so what is that what an encouragement yabva kuna mutungamiri wepolitics kusvika paigotwa nyama osvika kutaura kune vamwe vasingati kana kutosvikapo kana vosvika kupatanga patiriwa vanhu nemasecurity guards kuti pasasvikike vamwe vasangosvika asi apa vakangosvika nemotikari yavo iniko ivo idikidiki kusvika aitaura nekutoita chat nevanhu kuti aiwa musangoperera pakugodza nyama zvivai kuti munofanira kuti munotsvaga maminerals ngotsvaga zvekurima aiwa vangomo zvechokwadi regai vakanzira navo mahwema ekumasvingo tigwechitedza nekuti yaiva hurungudo yekukuya kutenedzera zimbabwe vaizivikanwa kana kuvatasangana navo kufrandi uko kumalipati uko kumatengo uko vaizivikanwa kana kudande uko vaizivikanwa kuvictoria falls vaizivikanwa kubite bridge kujoshua ngomo ndoda kuti panapa nditaureni pajoga kuti kana comrade dongogara vakazvitaura vari ku1979 kulangisa kuti takuenda kuzimbabwe zvekuenda tiri maseparate armies zipura nezanda zveangola zvinonosara pasi toda kuti tivake nation ende vangomo toda kuvarecognisa seleader munongoziva kuti history iri kuruwero ndokuti comrade dongogara vakazongoshaya vasina kuzoita implement zviya kumashure kwa1977 comrade dongogara vakanga vasati vanyatsozviona zvakakwana kuti majunior commanders vaimborevei nekuti pavakanga vari kusaka pavakanga vakasungwa kukabwe uko atakakomba zipa nezipura havana kunzwisa spiriti iyoyo yekuti takange chiti ngativhare zveangola izvi saka munongoziva kuti vanhu vakanga vakakura vari mumasairo kuti vapwanye masairo aya vaone the broader vision vakati tore nguva asi aimuhepi kuti history icharekodha igoita absolve comrade dongogara kuti vakafa vaakuona kuti kubatanidza mazimbabweans ndokwakanaka pavaitiwo dovachanga vai vachava vari komanda comrade dumisa vari deputy vokutanga hozi ariwe wechipiri kuti vavake zimbabwe vaakutendera spiriti yavangomo yavakanga vaona kulangisa kuti vangomo vangaida kuti beyond zvelangista mberi kwacho tinge tichivaka zimbabwe history zvayo iri kururo ndomubva vazoakakuitirwa utsinya hwakadarika hwakaitwa nasmith vakaendeswa muexile ndomubva vazodzoka nespirit imwe chete yekuti regai ndishande ndiri pasi
emunhu vamanyadzajunia wavo thank you so much maita vamanyadza rambai muri parunhare timbotora muteereri tine muteereri vamasuku parunhare linjani baba
yeoba
ye utini
hai raiti mina kunjani munjani
asikona
ungapi kwelizwe
ngisenta vazwe vaveberu la
ba okay ungasiphathisa ngohlela
raiti lapha lami ngifuna ukuthi ngibe ngigcizelele ngiyajabula kakhulu ngoba abafowethu laba enjengabobaba umanyaza kathesi I think they are now revealing the proper history ezimbabwe ngezikhathi eziningi besesikuo endaweni lezi befisa lokhu ukuthiwa khona what is the proper history bekhuluma amanga ngesinye isikhathi ngoba befuna ukuyijabulisa mhlawumbe ngaba izanti yezi kodwa ngiyajabula kathesi ngiyamuzwa sibili iyayilandisa imbali ngokuba kwayo imbali kuthi wabe isivesithesa is the founder the father of zimbabwe lokho yinto engadingekiyo sakuseza abanye bonke laba esesibaza kathesi babuya izolo laba yiba bathiwa ngumasiko izolo labo kade imbali yehistory yezimbabwe sale mhlana kankomo odiniso dalengwa abangasekho owabutongogara ngiwese njalo nje kodwa uyabona ukuthi into yakhona manje nxa sisenziwa kathesi kwakukhanya ngani sekunabantu ababandlulula abantu kulusizi ngoba into eyenzakalayo ubaba unkomo wakwaba lesikhathi sokuthi lezinto zakhaya ezithile zidingela abantu abakhe zathathwa ngabahuquluzi ayebalwela kathesi ama-farms they are no longer there abantu abakhe abanye bafa beselezi emantolongweni ngezinto zokuthi khona imbali yalo ukuthi ivalise kakuhle. Kodwa ngiyajabula kakhulu yikho ngiza kuphinda kanenginingi ukuthi ubaba lo okhulumayo ngumanyaza lo ngazi nje ngezikhathi ukuthi babhistoti history sasazamtshela ukuthi yelo uthi wawuyisindisa mthina that ahiba mntu wawuyisindisa mthina. We don't want that. Kabayivalise imbali yona le ikonde njengokuthi yiyo kungenani ukuthi lingaba lingelawo ubudlelwano obuhle phakathi kwenu libangaki nelibabili. Kabayivalise ngempela lokho yikho khona kulusizi ngakho nje ukuthi inkomo wakho wagijimisa watoka wena caphukeli kuthembile njengokhu lalokhu. Kodwa ngiyajabula ngoba yena wayelinye ilize lakhe wabuya kwaba lama-corrupt okunika ostrike masiwa befuthi kanyeezibane wayekumela konke khonoko because ithi thina hhayi bazaba balutshwane abale mbali loko ngazuyidingisiseka baba unkomo igrimenzitu.
Okay, hayi kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu.
John Guy, the caller there, is impressed with Mr. Manyata. He says Mr. Manyata is putting the record straight. He is, telling history as it's supposed to be. And he says, of course, there are some people who have distorted history, and it's not coming out as it should be. But the caller there is really happy with what Manyata is saying.
Mr. Manyata, you heard from the caller.
Thank you so much.
Thank you.
I think what Mr. Manyata is saying and what the caller was saying is what Zimbabweans are yearning for. Because nation building, it requires that each and every player's contribution must be recognized. And there has to be truth-telling whereby we put things factually. To say so-and-so did this, so-and-so did this, then in the end, each and everyone feels this contribution is recognized. But it has always been painful that when people are talking, it's one narrative that comes up. But now the fact that people from who were in the Zanda side contributed, I think it is a start to nation building. Because it has been painful that people from the Zitra side played a role, but no one wants to recognize their efforts. So now that people from Zanda are able to say, our fellow comrades who were in the Zitra side played a role in the liberation of this country, I think it's a starting point to nation building, which is what Nkomo was fighting for. To say every person, every participant, his contribution must be recognized is important, equally important like the other person. Fine, Zanu might have won political power, but it is the independence of this country with the leadership of Nkomo.
Okay, thank you so much. Can you please stay on the Central Committee yebandla lezanu PFC? Siyakwamukela kuhle. Babu Chuma.
Yeah, linjani ngizwa?
Yeah, hayi sesikuzwa. Siyakwamukela kuhle.
Siyabonga baba.
Yeah, ungasitshela ukuthi imbali kamuyi ubaba uJoshua Nkomo wena
uyibandi kakhulu engeke yapho ukukhulunywa nje. Mahlayane nje ngumuntu omdala ikola sindu umdala wethu njalo engubaba wesizwe ubaba Nkomo imbali yakhe igcila isiya ekuboniseni ukubana nxa umuntu ungumuntu empilweni uphila kumele uphile njani ngoba wasithengisa ukuzithoba wasithengisa uthando akukhatshwa ungabe bayisikhwaba ngesikhathi zonke kwesi sikhathi vuma uyehle uye phansi usenzela ibusasa lesizwe labantu bento ezinjalo. Lokho ngutho nxa ucabanga ngesikhathi kule ndaba yeku-ground lapha kwelakithi emandebeleni ne-Midlands kuba ungoba ubona kufanele ukuthi azehlisa azithobe acela ukwangcono sihlanganeni sibambaneni kube lokuthula kulokuthi abantu bethu beyalebele kube beqedwa ngani kona khona nje kuphela uhle ukuthi ngise imbali yomuntu omdala imbali yomuntu obanzi kakhulu umuntu whom you cannot even describe easily yabona nxa sikusukufaka nje lula that was a man among men.
Hayi kuyezwakala ungabamba nje kancane laphasi kuye kubabo Manyatsa umnumzana Bernard Manyatsa. Mr. Manyatsa, you know, when I was growing up, I was barely a teenager, but we used to hear lots of stories about Joshua Nkomo, mythical stories, like sometimes he would be said he is addressing a rally in White City Stadium. At the same time, he would be addressing another rally in Harare. What was all the myth about what you heard during the war, that he could perform some, even the time when he was said to be using, you know, his famous stick, he would disappear or become an ant or something like that. Can you tell us what you heard about all those myths?
Nothing like that. Yeah. Guerrillas were often referred to as people with details.
Mm.
Those myths go along with the struggles. Even in the Mau Mau of Kenya, they used to say such stories.
Mm.
There was nothing like that. But because, I mean, it's a point to the indication that the Joshua Nkomo was very popular with everybody. As you are saying, when you're still a kid, you knew about Joshua Nkomo. But there are people, everybody wanted to wrap that history off, but it has failed because Nkomo is a giant in the Southern African politics.
Yes, Jonga.
Ndo nyaya imwe chete ya ndani chada kutozokufunza ewa Manyatsa kuti chainzwa kuti Vankomo vanenge vari mugwanzura umu. Mozungu zvakare nguva imwe chete kunzi Vankomo vanga vachiadresa kwepo eti nguva imwe chete kana kuBulawayo. Saka vange vane vanhu vakafanana navo here vaiita basa ravo kana kuti mishonga yaitaurwa nevanhu kunzi aishanduka.
Hakuna zvakadaro. Zvinongoratidza chete kuti Vankomo vakange vari vakange vaidiwa nevanhu vakawanda zvokuti isu wani taizviti nemishwe aizva vakadanga vane mishwe zvakawandisa zviya zviya kuti Vankomo vaizika nevanhu vakawanda pandaa ndichitaura kuti pane tunzi yoti vaitoimbwa zvekunzi zvurukuro tambana zvurukuro tambana chikerema tambana Vankomo and so on tambana Vanyandoro zvese izvi zvaitwa taitozvinzwawo zvisiri mateenager zvichiimbwa kura kuti Ngomanga apopular zvichirambidzwa nevarungu ukangonzikawo chiimba waitodaidzwa nemapurisa ombokwapurwa mbichana asi vanhu vaingoimba munatindibvudza mombe zvazviya vachiimba kuratidza kuti maaiwa mudhara akanga achidiwa and akaramba achingwa netsimi iyoyo yekuti ada kuti nyika ino ivakwe humiliation dzese dzakaitwa zviya akati ini ndoda kuti ndizofa vanhu vapamwe chete ndombovazvigona izvo asi tiri kuona kuti kwakuita regression kudzokera kuya ndokuda kusarana zvemarudzi tamonovabvunzwaa chitaurapo takutozoona kuti vanhu vaakudzokera kumashure kuya patakange tatopedza mugurudzibo yestrago voti kuzanira nekuzipura kuti hakuna zvekusarura marudzi nekuti marudzi izvi iakcidendi yeevolution asi tinongova vamwe chete tinongova vanhu kana tinongova zibhantu bigger picture is africa ndeyedu iyi tese pamwe chete taizonaka kwataichengetwa kuzambia kutanzania kumozambique tose kuti taichengetwa nevazvavaziri velanguage yako kana kuti verudzi rwako saka tochiya kuno zvino tochidzokera zvekwakari kumashure kudzoka kumashure kwana vamuzingeri kuma-14 kuma-20 1923 where is possible government mazimbabwe zingaterekei kudaro.
Thank you so much, Mr. Manyatsa. Maybe I can give this opportunity to Mr. Chuma. Mr. Chuma, there are some who are saying that the present government is not honoring the late Dr. Joshua Nkomo as people would have expected. What's your take on that?
Mr. Chuma?
That is okay. And that's something that should be fixed properly without really having to accuse anybody or any institution of anything. As we speak today, in Bulawayo, the Zimbabwe Tourism Authority came through and there was a commemoration and celebration that occurred. There was a march, I think, from Mahomva Shopping Center, one of the monumental places in Popoma. They marched through Iminyela, and then they passed through his house in Talandaba, and finally they were at the White City Stadium where the activities the whole day. So already it shows you that government is already doing something about it. We probably haven't done much more than what people would expect, but something is being done already. ZTA is a government arm, so by it coming down to Bulawayo to carry out the that activity is a sign that we are moving in the right direction. I would love to see a day where probably his birthday or the death day is declared a public holiday. That would be superb, just like we had the 25th of February as a holiday to commemorate the birthday of our former president. So this should also probably transcend to the same level with the Joshua Nkomo status. Yes, he was father of Zimbabwe, and definitely a bigger picture of what we can call a warrior indeed. And so definitely he deserves much more than we are giving him now. But like I said earlier on, you could never describe Joshua Nkomo. You could never give him enough honor because he was called Chibechite Zakwese Kwese. He was spoken about in Chinoi. He was spoken about in Mutoko. He was spoken about in Binga. He was spoken about in Clams. All over Zimbabwe, he was spoken about. And even beyond our borders, he was spoken about. So you can see that we are dealing with a big figure, a man of the people, Father Zimbabwe.
Uh-huh. Thank you so much. Please do stay on the line, Mr. Chuma, Chris.
Yes, Mr. Fuzwayo, you heard there Mr. Chuma is saying that, of course, it's not enough the recognition that has been given to Mr. Nkomo. But what do you think should be the situation where you can say, yes, this is enough, this is appropriate? What do you think? What will it be? And also, we know the Joshua Mkabuko Nkomo Airport, mm-hmm. and also we have roads.
I think the people were clear. They wrote a letter to the government asking the 1st of July to be declared a public holiday. Then when people proposed that, the ZANU-PF Youth League to come up with a counter proposal to ask for the honoring of Mugabe to be the 21st to be declared a public holiday. When you are to look at Nkomo and look at Mugabe, their contribution to the nation, Mugabe led the country. But Mugabe is one person who destroyed the country, who created the division for Emerson to confer. In fact, to declare the 1st of July, no, the 21st of February, a public holiday, and say he is a model to young people. How do you say somebody who led a genocide is a model to people? But does not deserve to be honored in such a manner, because he's one person who created a division among the Zimbabweans on tribal lines. He led ethnicity division. He killed the people. So he's one person. It was not proper to say the 21st is a public holiday than the 1st of July, because Nkomo was a nation builder. Mugabe was a divisive person. So I think it was going to be proper to...
Okay, thank you so much, Jonga.
There's a caller, I think. Hello.
Hello, Mkuma Jonga. Kasimba, eh?
Kasimba, Diana.
Oh, Ndiwamakoni.
Ndiwamakoni,
Maruku. Frita.
Aywa, tinotenda kutumakwanisa kupinda mshuro ongo atipeja, mwinazo.
tinozwa kufara ndokunzwa kunyanya kufara zvikuru nekuti muri kuita basa rinonakidza basa rinobatanidza vanhu zvirongwa zvenyu hazvii pakavangomo asi imi magona kutoita programu yekuti vanhu vataure nezvavangomo kamba baba venyika ende munhu ano akaita mabasa makurukuru ekuti angadai achiverengwa zvakanyanyisa muupenyu hwevana vezimbabwe asi zvinoita kunge nehurumende iripo iyi zvinotoita kunge vangomo vakutoita munhu wemanga manga vamwewo vasina basa vatotoziva vamwe vasina kana vana masikezolo chaivo 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 vasina kana nebasa rese kana chimbwido havana tombochiita havana muchibva vanzwa kufara kuzvingaiti ndaida kubvunza vashuma kuti ichokwadi kuti nehurumende iriko haisi kutarisa upenyu hwangomo zvavari kutaura kuti zvaitwa nhasi machi yese yaoganizwa nani orit ndiani anga achimirira hurumende kukoko kwamachi kwaikoko ndiani anga achimirira hurumende kana kuti aoganiza kuti ngavataure kuti zano ndiyo yaoganiza vanhu vekubulawayo vatongozvifungawo vanokoshesa vanoziva upenyu hwangomo asi kwakune machi kwakune ngavatonyarira zvavo hapana zvavatombotitira
aiwa regai tivape mukana vachuma vapindure vachuma
kuti vatsamire tii ndataura nechirungu hangu ndati ini zimbabwe tourism authority inoyo one of the arms of government under ministry of tourism iri kuhedzwa namai Priska Mpfumira vauya kuzoorganiza nyaya iyo yekurangarira zuva ranhasi rekupa kwemukuru wedu vachishanda pamwe chete nejosia nkavongomo trust iri muno Bulawayo saka zvinoratidza kuti hurumende already yatotanga kuita something towards kuti tinyatsorangarira vangomo nezvizere asi ndataura futi zvikatinini vangomo hatingagoni kuti tinyatsogutsi kana kuti tanyatsovarangarira kana kuti tanyatsovaremekedza because angari munhu mukuru chaizvo saka it always be difficult to really fully say kuti haiwa tavarangara but hurumende yatopindira ndosaka Zimbabwe tourism authority was here in Bulawayo nhasi kuchiita match iyoyo of course in conjunction with the Joshua Nkavongomo trust because they were not going to just do it alone they had to involve the Nkomo family the trust and stuff like that asi hurumende yatopindira kare saka don't be full of hate and anger too much baba mutambudzangu musamafa neBP pavaindotana and accept when government is doing a good thing kuti aiwa we acknowledge it. It's not good every time oga azvingoshoropodza azvingoshoropodza kusvikira rini nhai varii
thank you so much vachuma vamakoni ndofunga manzwa mhinduro kubva kuna vachuma tinotenda zvikuru tichitendawo nekuti remekedza kwamaita tombonzwa kune vamwe vateereri vari parunhare hallo hallo ndofunga hatina mumwe muteereri Chris togona kumazwa kubva kuna vafuzwa
yes Mr. Fuzwayo
hello
yes Mr. Fuzwayo
hello
yes
hello
yes can you hear me
yes I can hear you
okay yeah my question is Mr. Fuzwayo from what has happened since the death of Dr. Joshua Nkomo, do you think there has been some kind of laxity, especially when you look at some of the projects which were named after him, like we have the hospital, it's there, but it doesn't have any equipment at all, and we also heard there were plans to move the to build a more bigger museum and so forth. What would you say about all those plans? Is there some kind of laxity in you know, moving forward those projects, or what do you make of that?
In fact, Nkomo had bigger projects than museums. You talk of the Atta immediately when you move, when you travel along Vic Falls before you get to Insuza. immediately after the toll gate somewhere there,
mm-hmm.
there's at a farm that had all the materials that you can think about, dairy material, but it's lying idle there. He was a developmental person. Unfortunately, because of this evil government, they made sure that everything that Nkomo had sourced for the development of the country, it cannot be made, it cannot be utilized, because it was going to create an impression that Nkomo was better in terms of sourcing development than those who won the political power. You talk about the hospital. I remember when Emerson came to Bulawayo last year. It was early this year. He said in 3 months' time, the hospital will be functioning. It was just something that he said, and nothing has happened. So all the projects that Nkomo had initiated, a lot of them have been supported.
Okay. Yeah. Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Vamanyadza, muchitarisa mabasa akaitwa navankomo. Pane vamwero vamungatarisirawo kuti vanogona kunge vachiendesa mberi mabasa iwayo.
Ndichapinda kupindura ndiro kuti ndiite point out my observation and we now about Zimbabwe, especially the tragic aspect of Zimbabwean history. Zimbabweans, vano nyara, vano chika, havadi, kutia uraneze, yistiri yao, regendu kutia urepo indi mchete. Motikari ya kafira tongo gara, nkade itina ya mumiziamu, hazita urvineza asho, rekodi ya itina ya kufaka tongo gara, mbea kaunda, mukatima umtangano, hazina kuitwa uwe re, report, yeku disease akaitika jazi jazi ndo sendika yaka daro iye zinezi warungu waru kupuwa compensation waru kupuwa maprazi and so on makomri zeku zipra waru kuma assembly point wakaita mdeme waka pisa mari waka tenga maprazi atisi kukazo kini maprazi ni makomri zeku zipra ni ula kwa zoria kune reconciliation ni udarika izo zizi here.
All right. Ye, lingapi kwa mtla?
Kwa Bulawayo.
Oh, kwa Bulawayo. Ye, ungasi pimbono yako.
Okay, like, ndio nguti Nkomo. Esu mkangela, nita mkangela njia umtobe brev. Ndo daily student. Waifuna, ukuti ava, waizela abantu kakhulu. Ukuti abantu babele mtutuko le nkulu leo. Atungunan zela kwa mizuzo zake. Endlela ayihambe ukuthi ayekulwa ngayo akusabanga njengakhona lokho le mihlonipho ayiphiwayo njengomuntu owayemele iqiniso nanga-asesa inkulumo zakhe u-asese imisebenzi yakhe inhlonipho ayiphiwayo is not enough.
Belikhangelela ukuthi aphiwe inhlonipho enjengayo
like kathe sezithizi inhlonipho engabe iphelele sibili entweni zakhe like lawo nxa ungumuntu usifa like uthiya izinto zakho amaprojekt akho xa kuthiwa uyahlonitsha kumele asale ephumelelise ijiki lesibhedlela sakhe la thinto ukuthi sitshengisele ukuthi whether is a family thing whether but khonakhona to respect ukuthi ngesomuntu omkhulu owawulela ilizwe inhlonipho kayikho khona lapho.
Hayi, sibongile kakhulu ma.
Okay, baba.
Ngiyabonga
la.
Isibongile.
Todzoka kuna vamanyadza nguva dzine dzakuti fambe ingo dimura yavamanyadza tipe vamwe mukana.
Hatirikai kumbika kusika papa kaita comrade Nation Nkomo. Asi handicap iripo yakakurisa. There is too much control angoda kuti asimukire so anodzwanwa pasi pane munhu ataura pachiti kuti zveve ndeya totaura nezvekuti nhasi ndozvakafa vangomo kwedu kuno kuzvazvakanyarirwa kuti zvii kunyarara zvavo kuita sekunozviti zvenanevent ndobva ndikuti mazimbabweans havanonyarei kuti vataure nezvehistory yavo kune zvinhu zvakawanda zviri kunyarwa kutaurwa pa zvakakanganiswa nokuti pane apotaura kuti apachiti kune vanoda kuzvisusukidza kuisa pamberi apo even pavanga vasiri ndo zvinotyisa izvozvo mukaenda kumawadzi uku kune maheroic people vakaita zvinhu zvavo nguva dzehondo nanhasi vanhu ivo hazvitaurwe nezvazvo asi kuti kune vanofanira kuti vazivo formally ndo vanofanira kuti vataurwe nezvavavo vagovakwa vagoelevhetwa
kunyange
zvichiramba kubatwa.
Thank you, Amanyaza, maita basa. Regaiti inzwe kuna Vachuma, mashoko enyu ekupedzisira, Vachuma.
Vangomo was a unifier. He wanted peace in Zimbabwe. He was selfless. And I'm privileged to go under his wing, actually. Nekuti ndakakura kupalandava, ndakarukura pasi pemba vangomo. And also because our church Sengwai and Gomo were very close, so we used to interact very much. So I know him personally. To emulate any half those faith will be a good example. We were faceless. We actually want to bring a relationship and ask second.
Thank you so much, Mr. Chuma. We have run out of time, but Mr. Fuzwayo, I sibongile kakhulu isikhathi sesidliwe ngumango esizathintana kunhlelo ezilandelayo. Thank you so much, Mr. Joseph Chuma, ZANU-PF Central Committee member. We also had Mr. Bernard Manyadza, a war veteran from Wedza. We and a good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri tobata muzvirongwa zvinotevera murara zvakanaka.
Manera kanaka muri yeZimbabwe,
Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington.